Hongu tine nyuto yakakura pahurukuro dzakaitwa naurano dzakaitwa kuNDNC musi wa 14 March apo pakabuda mari isingatenge zvachose. Tinoona hurumende muna January yakabatsira vachivhu 7 mateksi anosvika almost $30 asi increment yacho iri kunzi yakaitwa imari zvomanini inongozowedzera $20. Zvazvoreva ndezvekuti hurumende pamari dzese dzairi kubata mateksi ane masita akasiyana siyana mari dzese dzairi kubvutira vanhu aivana kana shoma yavari kuda kuuyisa kuvashandi. Saka tiri kuona kuti kuNDNC hurumende haina kukwanisa kugadzirisa nhunha dzevashandi, kugadzirisa nyaya yekutambura kwazara kuvashandi. Saka nyunyuto yedu iri paamaund yemari yakapiwa neprocesi yakashandi.
Imi imari yamuri kuti dai yapiwa vashandi vehurumende
Federation of Zimbabwe Educators Union uyezve nekuatus amagamented workers union of Zimbabwe tanga tichingotiramba tichema kuti mari yaakudiwa nemushandi 1260 inokwana ngo kuti amboraramawo semunhu. Ndio mari yatatichema yatoramba tichingoona kuti mari pari zvino yaakuda kutoita shoma, asi mari ingaite zviri nani kuti vanhu vaite sevanotiraramei.
Tiri kunzwa muri kunyunyuta nevari kumirira vashandi vehurumende kunhaurirano dzeNDNC. Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo?
Vakazvigadza voga kuti vanonegosiyeta vakamirira vanhu vese. Vane makore nemakore vachikonzi ndo vanonyidha, ndo vanonegosiyeta, ndo vanonegosiyeta. Manegosiyeta zvavakatanga kunegosiyeta navo ekuhurumende akatochinjwa, asi ivo nanhasi havasati vachinjwa. Tikatarisa Federation yedu yeFederation of Zimbabwe Educators Union, tinogara tichiinsista kuti kana pachiitwa nhaurirano ngadzive dziri kuitwa dzichibata mashandi vese, dzisaitwe zvekagurupu tangoita zvekunongana.
Imiwo sesangano refozero matanho apa hamuri kutorawo panyaya dzemihoro yevashandi?
Zvino makuru atiri kutora ndeyekuti tirwise kuti chinombonzi NDNC chacho chitobva zvachose nekuti hachisiri paconstitution. Saka titaramba tichirwisana pakati pevashandi tega kusvika tasarudza vamiriri vevashandi chaivo vanonotimiririra kuhurukuro, asi shoko ravo rekutanga ravanosvika naro nderekuti NDNC hatichaiti.